manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 27 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Wales Mengube roshoropodza Zeki nekunonoka kwayo kutanga chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vazovhota. Vamwe vagari vekumaruwa ekwamukarakate muward 21 kumurehwa South vonetsana nevarimi vakagariswa patsva papurazi remagiriki. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naPastor Hazel Masuka James vanove mumwe wafundisi vemubatanidzwa wemakereke evana veZimbabwe weChristian Fellowship International kana kuti CFI kuri muno muAmerica. Indiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Wales Mengube rinoti riri kushoropodza Zeki nekunonoka kwayo kutanga chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya kana kuzivisa vanhu payasvika negadziriro. Mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vanoti bato ravo rinofunga kuti Zek iri kukwezva makumbo asi uku ichipa ZANUPF mukana vekuzonge iine vanhu vanonyoresa vakawanda. Vanoti bato ravo raneta nekuenda kumahofisi eZek kuti ripiwe tsananguro yepasvika chirongwa chekunyoresa vanhu ichi asi hapana rubatsiro rwavari kuwana. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reZek uyewo kuti tinzwe kana vaine humwe urongwa. Asi mazuva mashoma adarika Zek yakazivisa kuti mimwe michina yemaBVR yekutanga inotarisirwa kupinda munyika mukupera kwemwedzi uno kana kutanga kwagunyana. Ngatinzwe hurukuro yataita navachihwai pamusoro penyaya iyi.
So musangano weMDC takanyora tingati statement tichitaura kunyunyuta kwedu notamba dzedu dzatiri kunyora tichizvitaura pajekerere kuti Zek yava kutsika-tsika panyaya yekunyoresewa kwevanhu vanoda kuzovhota pasarudzo dza2018. Haisi kubuda pachena somusi wembudzi kuti aiwa vanhu vachatanga kunyoresa uye vachanyoresa sei musi wani. Isu tiri kuzviona sezvidavado zveZimbabwe Electoral Commission zana mairita makarao nevamwe vavo kuti vanoda kupa ZANUPF mukana wokuti ikwanise kurejista vanhu vayo. Zeki yoita sokuti zvino yava kutora mainstructions kubva kuZANUPF.
Asika wachihwai tinonzwa kuti michina yeBVR inonzi ndiyo ichashandiswa mukunyoreswa kwevanhu. Chikamu chekutanga chacho haisati chatopinda munyika nekuti chinotarisirwa kupinda mwedzi unouya. Saka moda kuti vatange basa vachiita nei?
Isu tiri kuti ngavatsanangure. Kana watenga chimba chako unozva kuti tii unomwanguvai. Ngavatiudze kuti zvinouya rini vanotanga rini. Kwete kungonyarara zvavakaita vachitsika-tsika asi tichiona kuti pane zviri kuitika kuZANUPF. Izvozvi tikaenda semapolitical party hatisi kubata zvakanaka kuzeki kwacho. Tine vanhu vanodada havakwanisi kutima mashoko.
Saka mune mamwe matanho hamuchatora here kana Zeki yakanga isina kutaura uye mune nguva here yamuri kuvatarira yekuti vange vataura?
Isu tiri kuti ngavataure iko zvine nguva iripo nokuti unozogona kutero tikatenda kumatare vanomuka mangwana vakare bhozi vanhu vari kuziva vakaita Zeki musamba vanavo. Hatisi kuvaona toona sekuti paita makuruku akaita Zeki rokunyoresa musamba. Hatisati taronga here kuti tochinda kumatare here kana tovaita sei. Asi tikaramba tichivanon'ona tivakwenya kumusana kuti tiudzei kusvika vativudza. Kana vazoratidza kuti pane zvimwe zvimwe zvamuchapinzwa kuti tikareiza red flag kuti vazive kuti tine chinyuto uye tava kuuya asi hatizoregi pamberi apa kuinda kumahofisi iko kundovavhunza.
Mutauriri weMDC inotungamirwa nawo Wilsman Ncube vakurawo nechiwai vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Zvinonzi paita ropa rakaipa pakati pevagari vemuward 21 kumaruwa ekwamukarakate kumurewa South nevarimi vakagariswa patsva pane rimwe purazi rinonzi remagiriki zvichitevera kubatwa kunonzi kuri kuitwa mombe dzevanhu vekumaruzevha dzinenge dzapinda mupurazi iri. Mumwe mugari wemuward 21 varodrick mapfeka vanoti dambudziko iri riri kutonyanya kukura izvo zvave kuita kuti vagari vekumaruzevha varasikirwe nezvipfuyo zvavo. Studio 7 yaedza kutaura nemumwe wevarimi vakagariswa patsva ava anonzi ari kubata mombe dzevagari ava asi ati haataure nenhepfenyuro yedu. Ngatinzwei hurukuru yataita navamapfeka pamusoro penyaya iye.
Dambudziko guru riripo ndevekuti vakagariswa patsva vamaA2 especially vagere papurazi yemagiriki vari kubata mombe dzevagari vemumaruzevha. Wesko ipinda kana madirori aya mumudzimba dzinenge dzavaka dzinopisirwa fodya yogara isina kana chainofura kana 5 days zvokuti vamwe vanhu vakuzodzowana mombe dzavo dzisagwanisa kana kutofamba zvokuti painobuda imomo iri kungoskofa imwe mombe mamwedzi apfuura yakatofira irimo mumadirori imomo.
Chii chinoita kuti vabate mombe idzi?
Hanzi hatisi kuda mombe dzekumaruzevha dzinopinda papurazi asi hapana kana waya yawakaisa kana chii zvacho.
Saka muri kugadzirisana sei nedambudziko iroti?
Dambudziko iro ratonetsa vanhu vachona vari sofi zvokutoti vanhu vazhinji vakutofungidzira kunyora tsamba wotogara sevagari vekwamapfeka vekwamashaire nevekwazvawanda wogara pasi wonyora tsamba inotoenda kurenzi chaiko kune vanhu vakavapa kuti munhu iye atadza kugarisana nevanhu.
Munhu umwe chete here ari kuita dambudziko iri kana kuti vese varimi veA2 ivo?
Pangangwete waira asiye ndiye ari kunyanya nekuti minda yake ndeiri kusaidi kunosvikira mombe dzekumaruzevha.
Imi mune majisawo here muminda make kuti azotora matanwa?
Svondo rapera chairo munongozama muchirimo tubage zvekomandi futi kuti chirimo zvato asi munhu akabatirwa mombe akasvika kuda kuti aone dzinde rachona radyiwa kuti agoenda naye kwamambo hapana kana pakaonekwa pane padyiwa kungonzi mombe yangosi kuonekwa adhoi dzimwe dzacho ari kutobata dzisati dzatombosvika kumunda.
Ko imiwo mune zvamuri kuvaitirawo here zvingadai zvichiwedzerawo kuipa kweukama hwenyu navo?
Vanhu vongo vagere zvakanaka wana hapana kana chenge chakatomboipa kubvira pachine purazi yemurungu pachine murungu yapenge pasina zvakaipa kana iwo kuuya kwavakaita penge pasina kana dambudziko vanhu vekumaruzevha vanotobva ikoko vachienda vachinoshanda navo.
Ko matimamboedzawo here kumhangara nyaya iyoyi kumapurisa?
Kwakaripotwa nyaya dzakatoti wandei maererano nesame issue but hapana kana anything chavakaita.
Vanga vari varodrick mapfeka mugari wemuward 21 kumurewa South vari parunhare nestudio 7 vari kwakare kwamurewa. Sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union rinoti varimi vanopfuya huku madhadha nezvihuta vakarasikirwa nemukana mukuru wekuti vashambadze shiri dzavo kushow ichangobva kupera muHarare yeZimbabwe Agricultural Show nekuda kwedambudziko rechirwere cheavian flu icho chakaita kuti varongi veshow iyi varambidze zviratidzwa zvakaita sehuku madhadha nezvihuta. Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti nguva yeshow iyi ndiyo nguva inenge yakatarisirwa nevarimi vazhinji kuti vachawana misika yekutengesa zvirimwa zvavo pamwe nezvipfuwo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chirwere ichi chiri kuoneka munzvimbo dzakati apo neapo. Saka veHarare Agricultural Show Society vakatora danho rekuti vasavhurira kuparadzira chirwere ichi zvakanyanya nekuda kwokusanganisa zvipfuwo izvozvo paAgricultural Show inova inobatanidza nyika yese. Tine varimi vanobva kwakasiyana siyana mativi mana yese enyika. Saka vakatora danho iroro riri rekuedza kuti chirwere chisanyanyazopararira. Kunzvimbo dzakati wandei tanga tava kuziva kuti chirwere ichi chaakugona kuti kunezvimbo hachishisiko kunezvimbo chichiriko saka kuitira kuti chisaramba chichidzokorora nekuwedzera kuenda kunezvimbo kwanga kusina chirwere chisaramba chichipararira.
Zvakakanganisa zvakadi varimi vanopfuya huku madhadha nedzimwe shiri?
Zvaitika izvi zvarakidza chaizvo kuti varimi vashungurudzika nekuda kwokuti havasiri kukwanisa kunorakidzira kuti zvavanorima kunyanyanya kunyaya dzezvehuku nemadhadha nezvimwe zvakadaro zvingambova zvakaita sei zvokuti vamwe vanhu vagone kuonawo mamaketi agonewo kutenga kana kuita gadziriro dzekuzotenga zvirimwa izvozvo.
Asi bazi rinoona nezvezvipfuwo riri kubatawo sei nyaya iyoyi? Pane tarisiro here yekuti chirwere ichi chinogona kuperawo mumazuva anotevera?
Isusu tiri kushanda zvakanyanyisisa tiri pamwe chete nebazi iroro. Matanho ari kutorwa chaizvo ekuti chirwere ichi chidzikire chaizvo kusvikira pakupera. Kufamba kwavanhu nekufamba kwezvipfuwo zvakaita saizvozvo ndozvazoramba zvoti apo zvaonekwa apo zvaonekwa, asi vanhu vakatevedzera zviri kutsanangurwa uyewo zvekare matanho anofanira kutorwa ekuti chirwere ichi chidzikire nekusvika pakupera tinogona kuona zvichiitika saizvozvo.
VaPaul Zakaria vanove mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vari parunhare muHarare neStudio 7. Penyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa naKanzura wekumasvingo uko, mukoma Godfrey Kurauone, Kanzura wechidiki diki chaizvo. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, mukoma Kura. Right. Mukoma Godfrey, tiri kunzwa kuti pane mitambo yamanga muchiedza kuita kuti munge muchiunza runyararo sezvo nyika yatarisana nesarudzo kudai. Mungatsanangura kuti zvii zvamanga muchiita?
Takaita mutambo uyu vanga vakutsananidzira mapato mana, asi unfortunately rimwe bato rinova riri kutoka pane zvimbe zvamisiyo harina kuzokwanisa kuuya vazopawo chiexcuse palast minute. Asi mapato akwanisa kuuya ndere MDCT yavamogen tsvangirai nepdp yotanganihwana vakandaibiti nempp yotanganihwana yamijuru tikazowana chimwe chikwata chetimu yemucommunity kuti zvinge zviri 4. Chikuru chinyangwanyana chiri chekuti vechidiki vagone kusangana pamwe chete vakwanise kuona kuti zvinogoneka zvinokwanisika kuti vahwe vapato vakasiyana vagone kusangana vachifara vachitamba vachitrik vachiora maoko pasina kana mhirishonga. Chinangwanyana chiri chekuti vaumbe ukama kuti pa election havarege kusvika vakaonana vaona muvengi, asati vakaonana vanenge vaona musisi kana kuti vaona mukoma kana kuti vaona munhu waukama hwake, naizvozvo zvinogona kunzwisa mhirishonga.
Saka mitambo yanga ichitambwa ndeipapo?
Tanga tine mutambo wesoka wenetball.
Kwauyawo vanhu vakawanda?
Vanhu vauya vakati wandei chose, kwauya vanhu vakati wandei vanga vari more than 150 ndingadaro vechidiki vangaita zvemasport then kufika musha auya hwavo kuona masport vanga vakawanda chose.
Tichitarisa mitambo yakadai, pane anozonyatsoteerera here kurudziro dzekuti paitwe runyararo kana sarudzo ichinge yatanga?
Kana zvandaona nhasi zvirizvo pamitambo iyi zvozvishanga zvichiya kumberi ndoona sekuti zvichabatsira nekuti vemapato vakasiyana siyana vanga vachitsangana vasvikawo nayo vachiita hurukuro dzakasiyana siyana nokukurudzirana mukufara pasina kumbotukana Even mutana bora wakosetu kuna upitilo wakatika unye batu wana kisimuza ana waki mutana zakana kama kufara tarisa ule nje kuzi istiara mazara daru kwenye kuma election
tichi tarisa wakuti iwo vechidika wanduwa nuanzo shandis kwa shukuru munyaya ze emiri shonga murugu wapa kuru zure kuti kuti kana paa kuitwa iyo nyaye kuti vanengu wa kutumwa kutende emunuru wa wandu wa mwachinzi gazirema base wa chita mabasa irimu
Urujino ya ndo grants kwa chibiji uye anda kwa chibiji wa mtambo inde kutu ngozi kana ichu uya ayu kumba kwa ayu kumba kwa kumba kutuma ngozi uya kumba kwa mroi kata urujino ya kwa chibiji inde kutu ngati chengiriri kutu mabasa atino tunga ni wani kutikiwa asumu zile kwa zigaro kutinga ita chile chibiji mbeke kutu isu tike kampeni hebe chibiji kutu kampeni nira kutikia ita kwa nisa kukondesta ma public office uga ukanzera uga MP uga maybe ma process ose anogona dzichibika kondese asina limitation nemazera nechibiki tinowapa kubvira kuti dai tiri tika gona kusisitidzana tichibatsirana tichibatsirana kuti tigone kondesa pa process iwayo dai kuti isu tema agency parallel tichiona kazi kuipa kwaita violence kuti umwana atasiya mubereki awe mwana akaremara nemhaka yekuti iwewe uchibika watuma unorwa munhu saka ndo message yakatira apa kuti aiwa yatigare kure nemiri zvonga kukurudzirana kunyararo zvinogona kusimudzira nyika kana kukurudzirana kuita mhiri zvonga
imi makatanga kuita kanzura mwine makore mangani
ini ndakaita kanzura ndine makore 26 saka ndiyo muenzaniso wandinogara nechipa kure nechidiki kuti zvinogoneka kuti umwe muzera rangu kana kuzera riri pasi perangu agoni kuva iye mutungamiri
Aiwa tinokutenda zvikuru mukoma kura nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kuna kanzura wekumasvingo mukoma Godfrey kura uone muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa amwadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Pandemiri.
Vanhu vakawanda vari kushoropodza vechidiki vezano PF vanonzi vari kuramba vachipinda mumapurazi evachena nechisimba izvo zvinonzi zviri kukanganisa urongwa hwekumutsiridzwa kwenyaya dzekurima. Svondo rapera vechidiki vezano PF kuLions Den mudunhu reMashonaland West vanonzi vakatora zvine chisimba nzvimbo yemumwe muchena vanonzi vaBruce Douglas iyo vari kudimura dimura vachipana munzvimbo dzekuvaka dzimba. Mutoro wedu nao Arthur Chigoriwa akashanya nzvimbo iyi akaona zvaiitwa nevechidiki ava.
Vechidiki ava vanonzi vakatora nzvimbo yakakura mahekitea makumi mashanu svondo rapera uye kusvika pari zvino vachiri kugovana nzvimbo dzekuvakira dzimba vachiti hapana kwavachaenda. Studio 7 payasvika panzvimbo iyi nhasi vamwe vanhu vanga vari mubishi kuvaka zvimatumba zvavo vachiti vakamirira mepu kubva kukanzuru. Amai Shamiso Nyakabeza, mumwe wevanhu vanga vachivaka katumba kavo vaine mwana kumusana. Amai Nyakabeza vanoti kunyange vasina mari yekuvaka pari zvino vane chivimbo chekuti vachawana mari yekuvaka imba yavo panzvimbo yavakapiwa nemugovera. Amai Nyakabeza vanoti vakanzi vabhadhare mari inosvika mazana matatu emadhora kuti vatange kuvaka.
Mari yekuvaka toiwana. Yevu waka tui wanedu. Vengu ndakawa wajikuwa ipa muma 300.
Mungwe mkuro echidiki mubatole zanu PF, Shailo Kutembelani, anu tuwaka funga zekutora nzimbo ii, nekutiba Douglas, vainge varamane nzimbo ii, apu waka kumbiru wane kanzuru.
Bruce, Arisraki, Arisriki, zangu nzilai nzini from rapi wanewe urumende. Saka mayuta alikuda poku gara. Yaka nzo watichekira karamba.
Ati wangwe wa gara vimu Lions Den vakaita saba Samuel Sunday vano tijirikuitwa nenengo zebatole zanu PF mucherechezo kutimunika mutewezeru mutemo sezo nzimbo ya wakachora ili emunu jiripa mutemo.
Inina unu kutima criminal. Wazwa zunu zwa alo ziwa kuti private provider.
mumwe mugari wemulions den asina kuda kudoma nezita sezvo achitya kuzorohwa anoti zviri kuitika zvinoratidza kuti hurumende yatadza kupa vanhu pekugara mumadhorobha makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga kuzere
hurumende yedu kubva 1980 yatadza kuprovide accommodation ichiri kungoshandisa the colonial era system a person must acquire people must go to reserve of which is to believe kuti nyaya because so far katuita ma raw migration kuti vanhu vakuya mupi mutown handizi saka mutown nevana vari kuberekwa nevanhu vari kuuya population ramba ichiwanda
vadouglas vanoti nzvimbo yatorwa iyi harisi purazi asi nzvimbo yemudhorobha ine mapepa zviri pamutemo vadouglas vanoti vari kutaurirana nekanzuru kuti vaone kuti vangaite sei kupedza dambudziko riripo vechidiki vezanupefu vari kufamba mumadhorobha akawanda vachitora nzvimbo dzekuvakira dzimba nechisimba izvi zvinonzi zviri kuitwa zvakanangana nesarudzo dzegore rinouya zviri kupa kuti mapurisa angopeta maoko achivasiya vachiita madiro ajojina muchinoi vamwe vakatora nzvimbo yekuvakira mupurazi ravasuwanapu riri pedyo neguta mumugwagwa unoenda kuchegutu ndakamirira studio 7 mulions den ndini Arthur Chigoriwa
zvino yasvika nguva yekuti tichikuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Hazel Masuka James vanovesa chigaro wemubatanidzwa wemakereke vana veZimbabwe weChristian Fellowship International kana kuti CFI uri muno muAmerica.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munodipa simba Jesu simba rangu simba rangu Jesu simba rangu munodipa simba
Ini ndino shumira tiri ku State of North Dakota.
Makabva muri mufundisi here kuZimbabwe uye makabva rini?
Tane nguva takabva kuZimbabwe kuma90s but patakasumuka kuZimbabwe takanga tisiri mufundisi takazoita chifundisi chedu kuno ndokwatakazodezwa namwari kuti tipinde mubhunge ravo kuti tishumire.
Makauya kuno nemhuri kana kuti makatozoita mhuri maakuno?
Ndakauya kuno nemhuri imwe tikazotoita tava kuno.
Ndakanzwa kuti makatanga sangano kana kuti mubatanidzwa wekunge muchinamata pamwe chete muchibva kumakereka akatsaukana.
Ini handisi rini ndakatanga, ini ndazongopuwa baton stick chitanda chekuti ndimhanyiwo nendima yacho. Kune vakatanga sangano kuti tichinde semubatanidzwa wemakereke ari mukati menzvimbo ino yeAmerica.
Mubatanidzwa uyu unonzii?
Unonzi Christian Fellowship International kana kuti in short CFI. Ariko vakatanga vana Dr. Jafat Ndelera. Izvo takazovabatira pamberi hwijana.
Mungatitsanangure kuti sangano iri rakamira sei?
Sangano iri tinosangana kamwe chete pagore. Tinobva mustate to state gore rega rega. Tinofamba mumastate matinenge tichihostwa nemakereke akasiyana siyana. Weekend ya labor weekend yekuno yatinoti September 1, 2, and 3 for gore rino ndiyo weekend yatinosangana pagore rega rega. Saka iweekend yatinotogara takatonyora mumakarenda yedu kuti tinenge tichisangana gore iri paweekend iyi. Chatinochinja chete mavhenyu nemastates yekuti tiri kuenda kustate yekuti zvichienda nekuti ndivanani vari kuda kutigamuchira kunzvimbo iyoyo kuti vatihosti ikereke ipi kana fellowship. Saka sangano iri tine mafellowships, tine machurches, tine vamwe vanouya vari mhuri maindividuals vasina kuti vanobelonga kusangano iri. Donzvo racho nderekuti maitiro ataita kumusha tasimudzire kuno tigwasiro vana vedu.
Muri kuona muchikura here kubva pamakatanga?
Hongu, sangano iri riri kukura kubva patakatanga. Patakatanga ndingati takatanga tine mastates mashoma akanga achibata nesu. Asi iye zvino tane mastates akati wandei ari kubata nesu nevari kujoina vachishuvirwa kuti vachiitawo kuti vabate nesu pamwe chete ipapo saka tiri kukura.
Gungano renyu munokoka vanhu vakaita sei vari muno muamerica chete here kana kuti nekune dzimwe nyika?
Gungano iyi iri kukoka vanhu vari kwese pasi rose. Muno muamerica tinavo vanouya vadhovazhinji. Kubva kuZimbabwe gore rino tinenge tichange tine vanhu vakati wandei kunana UK nana Canada tinavo vanenge vachibva kunzvimbo idzodzo vachiuya zvakare kuzobatanisa.
Vanenge vachibva kuZimbabwe munovabatsira here kuti vawane mavhiza?
Isusu zvatinoita tinoti varegiste vanoenda paregistration website yedu kana kulink vonoaplya voregista vobhadhara mari dzavo dzemadeposit mari dzavo dzemahotel tozovabetsera netsamba yeinvitation yekuti vanotsvaga visa asi vanototanga varegista kuitira kuti tizive kuti chokwadi vakasvipira kuti vauye kuno kusangana.
Nguva dzedu ndodzadyana saka ndichangokupai maminitsi anokwana maviri kuti mutipe vhesi neshoko.
Vhesi randinoda kusiyira vana vose vemhuri yose yeZimbabwe nderekuti First Chronicles chapter 12:32 inoti ngativei sevana vaIsaka vakanga vachiziva nguva vakanga vaine uchenjero kuziva nguva nemwaka yekuita zvinhu mukati meIsraeri. Nesuwo ngativeiwo vana vanoziva nguva yekuita zvinhu nemwaka nekuti Jesu vari kudzoka zvakare tive vana vanomira parepentance tive vanopinduka takamirira kuti mazuva ekupedzisira tisasangane nekubatwa kwemazuva aNoa ekuti vanhu vakanga vachidya vachifara kusvika Mwari vavhara areka. Ngatisavharirwe neareka asi kuti tive vana vakangwara sevana vaIsaka vaikagara vachiziva nguva nemwaka tiri pamunamato. Regai tinamate kuna Mwari wakatendeka, Mwari wetsitsi, Mwari wenyasha, Mwari wengoni. Tinouya pamberi pechigaro chenyu tinokuvongai Jehovha Wamasimba Ose nekubata kwenyu pahurukuro idzi. Tinonamata nekutenda kuti dzichabatawo vazhinji vachange vachiri vachadzinzwa. Tinonamata nekutenda kuti denge mwana weZimbabwe tave vana vakabatana vanogara vachiziva nguva nemwaka sevana vaIsaka kuti tisasvikirwe nenguva yekuvharirwa areka tisingazive, asi Mwari mubate mukati meupenyu hwedu kuti tisarambe takaomesa mwoyo nemuzita nemuropa raJesu Kristu tenzi wedu. Amen.
Pastor Hazel Masuka James vanoisa chigaro mubatanidzwa wefellowship weChristian Fellowship International kana kuti CFI vachitaura naPraxidus Jeremiah weStudio 7 wari kuNorth Dakota.
Muromo unesimba, shamuno taura mushako. Reka kutamba nemashoko. Reka kutamba nemashoko. Muromo unesimba, shamuno taura mushako. Mashoko anesimba, shamuno taura mushako.
Kambo ndinobudirira chete kubva kuna Textual Zamanqube katisvitsa kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rakaititarisa musoro inawo zvakare. Bato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Wolf Manqube rinoshoropodza boka rezeki nekunonoka kwaro kutanga chirongwa chekunyoresa vanhu kuzovhota musarudzo dzegore rinouya. vamwe vagari vekumaruwa ekwamukarakate muward 21 kumurewa south vonetsana nevarimi vakagariswa patsva papurazi remagiriki tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyamina nomutungamiri nkomo.